maonero atakaita ndekuti amai Clinton vairatidza kuti munhu ane neexperience yekurana hurumende nemaprograms ehurumende, nekuti vaikwanisa kutsanangura mapolicies akasiyana-siyana ekuti kana vachinge vatora utongo hwenyika vanozoda kutonga nyika nemapolicies akaita sei. Vaitsanangura mashandiro avangade kuita nedzimwe nyika foreign policy yavo, uyezve vachitsanangura kuti vachazoda kuita sei kugadzirisa financial sector, kana kuti kugadzirisa sector inoona nezveupfumi hwenyika. Vakakwanisa kutsanangura pavakamira, uyezve kuti maprogramu avanokwanisa kuti vachizokuzenga vachiimplimenta ivo anenge akamira sei. Kuna vaTrump hatina kukwanisa kuti tinatonzwisisa pavakamira, kana kuti tikwanise kuona kujeka kwakaita mapolicies avo pane foreign policy yavo, nokuti vanongoramba vachitsanangura nyaya yekuti havadi kuti ivo vataure kuti vachazoita sei, nokuti vanofunga kuti zvinozoita kuti vavengi vavo vazive kuti varoda kuita maplani akaita sei. Saka izvozvo zvainetsa kuti tinatonzwisisa pavakamira. Ndo mamwe maonero akaita debate raiitika nezvoro.
Imi sezvizvarwa zveZimbabwe, munoona debate yakadai ichibatsira sei? Pane zvingadzidzwe here nenyika dzakadai seZimbabwe nedzimwewo pane zvatiri kuona zvichiitika imomo muAmerica?
Zvidzidzo zvakatowanda. Tinodzidza ipo pakungoti vanhu vakwanise kumira pamwe chete vachiita debate. Tinoona kuti pane kakunzwisisana kekuti kutonga kwenyika kana nyangwe muri mapato akasiyana hamusi vavengi. Ndozvidzidzo one chatinoona panoitwa madebate waya, uyezve zvinobatsira kuti vanhu vasati vaenda kunovhota vanzwisise kuti munhu aroda kutitungamira chii chaachakwanisa kuunza pamberi, uyezve kuti achatonga nyika yedu achiendesa kusarutivi rupi. Zvinobatsirawo kuti tizive kuti munhu aroda kuzotora nyika ane njere here, kana kuti ane uzamu here hwematongerwo enyika, nekuti tichida kuti tinzwisise kuti paachazonge azotora utongo hwenyika dzimwe pfungwa dzimwe njere dzaari kuuya nadzo dzinobatsira nyika yakamira sei, uyezve ndo zvandinowirana nazvo here ini semunhu arikanga achiita participate pakusarudza utongi hwenyika. Saka debate rakadaro tinoona rakakosha zvokuti tinodzidzisa zvidzidzo zvakawanda chaizvo zvatingakwanisa kutorawo tichiunza kunyika yedu yakaita seZimbabwe.